Tanaka Amuria, Zimbabwe.
Ngabe lichone njani lamhlanje olamukela ku Studio 7 ngenjabulo. Yimi uzithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu olwe Live Talk Women's Round Table.
And I'm Praxedes Jeremiah, broadcasting from my home in Upper Marlboro in Maryland.
Yes, PJ, because of COVID-19, yes, we are broadcasting from our homes this Thursday, November the 18th, 2021. Today we'll be looking at COVID-19 and related issues, issues like projects done by women during this COVID-19. As we see that COVID is affecting almost every aspect of people's lives these days. So women have various programs where they assist each other in their communities. And speaking of COVID-19, the Minister of Health says as of yesterday, there are 133,500 confirmed cases, you know, since the outbreak of the COVID-19 last year, with 128,300 recoveries. PJ.
And there are about 4,699 deaths so far ever since this outbreak, the pandemic came to Zimbabwe in 2020 in March. To date, as you said, there's a total day of 3.5 million people who have been vaccinated against the COVID-19. And this figure also includes about 2.7 million who got their first and second jabs.
Yes.
As it is, yeah.
You can go ahead.
As it is, government of Zimbabwe had planned from the onset that it wishes to vaccinate about 10 million people by the end of the year, or 60% of the population, in order to reach the target of herd immunity.
Yes, PJ, and we also realized that there have been 52 new cases reported yesterday alone, and they are all local cases and one death. And we have seen that the ministry is saying that they are preparing all they have to fight this pandemic with various programs being done throughout the country. And talking of women's projects, we see that there are challenges in voter registration programs, there are challenges in securing food for their families and so forth. So we'll be having some of the experts who look into these issues and tell us what they are doing, including the ordinary women in the communities on how they are surviving during this COVID-19. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke kungulwezi 18, 2021. Luhlelo lethu phela olwansuku lamaviki wonke olwe Live Talk Women's Roundtable. Namhlanje nje siyabe sixoxa ngokuphathelane le COVID-19. Sikhangela njalo le nhlelo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi sikhathi. Phela siyananzelela ukuthi ubhubhane le-COVID-19 lolu luthinta phose zonke izigaba zempilo yabantu, ukuthi umuntu uphila njani, uqhuba njani ibhizinisi yakhe, uwenzani, konke kungani kuthintekile nge-COVID-19. Njengoba phela kulabo-lockdown lokunye okuningi-ningi okwenqabela ukuthi amabhizinisi nezinye inhlelo ziqhubeke njengakuqala. Siyabona ukuba sikhuluma nje uhulumende ukuthi ubhubhane lolu selokhu lwaqhamukayo, kulabantu abedlula amakhulu ayinkulungwane eyodwa, i-133,500 asebahlaselwa yileli gciwane selokhu lwaqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa phakathi kwalabo bakhona phela abasilayo, abaningi labo abaphezu kwayo amakhulu ikhulu leli eliyinkulungwane eyodwa, i-128,300 abasilayo. Sikuthi bonke labanisi baqambe kuqala bagula, hhayi ukuthi-ke kwabhubha abayi-4,600 siyabona njalo ukuthi laba abanye sabahlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu lengxenye yesigidi 3.5 million, ngoba uhulumente uthi bengahlaba bebe baningi kuzenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Sibona njalo ukuthi kwizolo likabula bangamahlanu lambili ke abahlaseleyilo umkhuhlane kwabhubha oyedwa. Yikho ke siyabe sikucubungula lamhla, kodwa sizakhangela njalo nokuningi okuphathelane labesifazane, ukuthinta abesifazane ngalesi isikhathi lizezwa ngokuqhubeka ukuthi yikuphi lakuphi, ukuthi baqhuba njani amabhizinisi abo, baphikwini okubakhathaza empilweni zabo, balaziphi inhlelo njalo bamelana njani ne-COVID-19 leyi yona esihlasele kangaka. PJ,
tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa apo tinoti ngatikurukurei madzimai, Women's Round Table. Nhasi unowu muchirongwa mune ini Praxedes Jeremiah, ndakamirira Marvelous Mhlanganyauye. Tichange tichibata nyaya dzakatsaukana dzine chekuita nemadzimai, zvingave zvavari kuita munharaunda dzavo, zvine chekuita neCOVID-19, zvine chekuita neupenyu hwavo, kuti vari kurarama zvakaita sei munharaunda dzavari. PaCOVID-19 bazi rezveutano rinotaura iro kuti nezuro pakunodoka kwezuva pane vekuZimbabwe vanodarika zviuru zana 133,557 vakawanikwa vaine COVID-19 kubva chirwere ichi chakatanga gore rapera muna March. Asi uwandu hunosanganisira zviuru zana zvinodarika zana zvekare 128,371 vanhu vakarwara neCOVID-19 necoronavirus, asi ndokubva varapwa vakapona. Pakaitawo zvekare zviuru zvinoda kusvika kuzviuru zvishanu 4,699 vakashayika nekuda kwechirwere ichochi cheCOVID-19. Asi hurumende yakabva yatorawo matanho yekuti inge ichibaya vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kuchirwere ichochi. Izvezvi kubva pakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni, pakatobayiwa vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nechidimbu 3.5 million vakavhakisinetwa kubva kuCOVID-19. Asi ndo vakabayiwa majekiseni ese ari maviri, first ne second jab, vanosvika ivo kumamiriyoni anoda kusvikawo matatu 2.7 million. Uyewo hurumende yeZimbabwe yakange yakaronga kuti izvo payakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni inge ichizobaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million pakunosvika kumagumo kwegore rino iri, kana kuti chikamu chinoda kusvika makumi matanhatu 60% vange vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri kubva kusvika pana December wegore rino. Asi izvi hazvina kuzoitika hazvo, nekuti iko zvine izvi ukatarisa uwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa majekiseni iwaya waderera zvikuru, nekutiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi waderawo. Ameno pamwe nekuuya kwekisimusi negoredzva reholiday vanhu vazhinji vachange vachibva kumativi mana enyika, kana kuti kumativi mana enyika dzese kuti vachiuya kumusha kukisimusi negoredzva kuzotambira pamwe chete nemhuri, ndipo panowanzova neuwandu hwakawanda hwevanhu vanenge vachitapurirana chirwere ichi checoronavirus. Zvimwe pamwe vanhu vachadzokera kuenda kunobayiwa zvekare mumitsara yekuti vabayiwe majekiseni iwaya eCOVID-19. Uyewo izvezvi zviri kutaura kuno, veZimbabwe Council of Churches vari kutosangana kuti vange vachikurukura neongororo yavakaita kuti COVID-19 yakabata-bata sei vatendi vanoenda kumachechi echiKristu veZimbabwe Council of Churches kana kuti Christian Church muZimbabwe yakabata-batwa sei neCOVID-19. Ndozvimwe zvinhu zvatichange tichingokurukura nazvo uyewo tichadaidza madzimai vachange vachitisanangurira nemararamiro avari kuita muupenyu hwavo. Esitandekile.
Yebo ke PJ, siyabonga ke. Lapho ke we'll notice that one of the other issues also affecting women and the youth is the voter registration challenges. They are saying that they cannot easily access the voting centers. Some are saying that because of their marital status, you know, because they've changed their documents, their husband's names and their maiden's names, those politics play into the voter registration exercise because their names will not be showing the names they previously used. And now to revert to the original or change to the new, it poses a challenge. But again, the ZEC says it has a new program beginning next month up to the 21st, where they will be in communities. They actually go to the people in communities so that they can register to vote. PJ, before we get our other guest, we spoke to the election officers for MTC Alliance, Ellen Shirietenga, and she's explaining to us here how they are encouraging women, how they are encouraging the youths to register to vote during this ongoing exercise. Because even before ZEC comes, we know that the voter registration is ongoing now. Although people are saying there are very few centers and some they have to travel long distances. Let's see what she has to say.
So we are engaging ama organizations, ama ning, agulala wakangilane ngendaba za mayu, akangilane ngendaba za mzungu vota, akangilane ngendaba za umama, and akangilane ngendaba za community. Mubi vota registration day, iki afeta wongu mundu wa kechele, hili wongu mundu wa. So nama organizations dao la zitebeza na wongu, kuti na wongu hapa vaba, lumza, vaka yi presha hapa, participa yi presha. Hapa kwa nisa yu, vata
ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo maso kufika kwabesifazane?
Umama esikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyathanda ngithi ethathile kunjalo isifungo sesitshintsha kulekuvota zirole ke uyabe kunelizo lelanela kudala ingakatshani nama-organization zawosabe sibaxwayise ukuthi khathezi isikhathi sokuthi hambani elungisisa indaba lolu kambe bezitibazenza kumele ngoba le kusasa kuzasihlupha ngoyasi sesiya kutweni ku-election ngelanga lokuvota bezokuthiwa hhayi ina ibizo lakho esekuvota zoda lebeluku-ID card akusafanayo umama yibo abagcine kodwa akulomunye umuntu ongakutshela ngokuthi yena mhla abantwana balale bengadlanga abantwana yenza umntwana ngahambise esikolo athetha umntwana usebenzini bayenzile ukuthi ukhangele mina loba ngisele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngiwuthengele ukudla ngithengele zimpahla udubo lonke olwabontanga ngumama olalo ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga siyakwanisa ukuhamba vaya umama mam wena ngohlala lo mntana lo udubo uyala so umama ngisozazama ukhuma lo mntanakhe bebonisa ukuthi umntanakhe uyarejister ukuvota and kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi abarenti ama-district centers akhatshana siyakwazi ukuthi yes umntana bakwanisa ukuhamba ukuhamba imango but ezikhathini eziningi umama ukuhamba sezikhandi asingeke zahamba ama-distance zamandla and njalo siyabe sibendleko eziningi uyakukwazi ukuthi uzasuke ebuseni uhambe kumbe ufikele distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uyerejesta ngakho uyakucabanga ukuthi abantwana bajike bazasala loba and njalo ukuthi abantwana basala besidlala so umama usenza bona ukuthi angcono ngezilati kwenzibano thina abantwana bankulu ukuthi unangaimangoleyeebetarekesi okubona njalo lapho esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi manje lama-organizations abomama elalincedisa omama laba indaba ze-transport
kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo ukuthi ikakhulu ontaba uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. Into zakutshela ukuthi ifuna ukuthi ngiyirejista ukuvota, ngiyavota ngani. Ngiyakhona ukuthi even izethu ama-registration centers awo abantu abakwazi ukuthi akula voter education ekhona ukuthi ngafu ukurejista uyavota, kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthole lok. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information, and then nako okunye babona ukuthi ngendlela izinto adihamba ngazo ungazikhangela ukhetho lonyolo zibileyo ukuthi kulokukhonona okuthize. Abantu babesethi ondaba besithi kathi vele ngiyavota kuyangiceda ngani ukuvota. So nathi into esingena khona sithi hayi, ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon we can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambayo ngesikolo, wafika napho ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu bobabhizi basemalayini namazuko, umuntu uzalayina khathesi nabo-four etshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungise zinkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education.
Yes, the PJ we heard from Ellen Shirietenga of the MDC Alliance Elections Officer. She's talking about women challenges, not just MDC Alliance, but all women, saying that they are physically unable to walk long distances to register to vote. But as we have said before, Zach says there is this voter registration blitz that will be that will start early next month up to the 21st, where it will actually go into the communities so that people can register to vote. Yes, over to you, PJ.
Apo tange tiri kunzwa Mai Ellen Shirietenga, vanova ive director vekubato reMDC Alliance vanoona nezvekuvota, vange vachitaura apo nerurimi rwendevele, vachitaura nhunza tunzva nhamo dzavari kuchita, nhuna dzavari kusangana nadzo sevanhukadzi, kuti vange vachiregista kuti vange vachinyoresa kuti vange vachizovota mugore ra2023 musarudzo dziri kuitwa muna 2023. Vari kuti ivo veZEC, veZimbabwe Elections Commission, vakatanga chirongwa chekukurudzira vanhu vese kuti vange vachinyoresa kuti vange vachiwana kuvhota mugore ra2023. Asi vari kusangana nematambudziko akawanda wanda zvikuru sei kuvanhukadzi, ekuti pamwe vanenge vari kumabasa vanofamba nzendo dzakakura kuti vaende kunenge vachinoregista kuti vange vachivhota, uye zvinovawandira mabasa epamba, mabasa ekuti vange vachishanda nekuti vazongonoregista. Saka ivo sebato vakatotangawo chavo chirongwa chekukurudzirana madzimai ese, zvisingatsvaki kuti ndevebato iroro here kana kuti ndevasiri vebato iroro, kuti vange vachinoregista kuti vazowanikwa vachizovhota vakawanda mugore ra2023, vasazosangana nenhuna dzekuti vanonzi havana kuregista kunge vachivhota, saka havana kodzero dzekuvhota kuti vavhotere munhu wavanenge vachida kuti ange achivatungamirira munyika yeZimbabwe. Tanga ndiri kuedza kuti nditsvage mumwe munyarikani wedu anga achizotaura neichochi chirongwa chekuvhota, asi nhare dzekuZimbabwe dziri kuramba dzichinetsa. Asi iko zvino izvi ndina mai Maidei Ndlovu vari parunhare varoda kungotitaurirowo nezvematambudziko avasangana nawo muupenyu. Ivo mai Maidei vachati taurira kuti zvavari chaizvo chaizvo uye nhuna dzavo dzavainadzo dzakamira sei semunhu ari kurarama vari mungazvitaurire Mega tokutambirai pachirongwa mai mai denzo.
Kwaziwai, ndinotenda chaizvo nokunditambira pachirongwa chakanaka kudai, chinoita kutiwo zvinenge zvakateremerawo mukati momwoyo yedu zvinotinorerukirwa nyange zvakarema. Ini ndetwa ndinzimai mai mai dendovu ndine mhuri yangu, asi mukurarama kwangu muupenyu hwangu hwakamira hwakadai, ndakuti mudzimai asi handina kutanga ndiri mudzimai, ndakatanga ndiri musikana nai, asi kuti mukurarama kwangu ndandiri munhu anofarira kunge achidanana nemadzimai inonzi iyoyo pachirungu iyo biosexual, asi nokuda kwekodzero dzenyika yedu mutemo yenyika yedu plazi nemumhuri makuriro mararamiro zvinhu zvanga zvakandiomera, saka ndiri munhu angachingogara achingoshungurudzika asina zvokuti zvino ndingaite sei, asi mukudare imomo ndakadananawo nevarume sezvinonzi mutemo kuti mukadzi anofanira kuroorwa nemurume. Ndakadanana nevarume vatatu vakasiyana, varume vatatu vakasiyana ivavo ndakaita vana, asi mukudana ikoko aiva nematambudziko ekungoshungurudzwa nokushungurudzwa svika zvakupera, zvakadaro ndogara futi ndoedza futi kumanikidzira ndoona zviri kuramba ndoedza futi, vakaita vatatu vadaro ndovandaura kuti upenyu hwacho kutondiremera. Nyika yedu ino yeZimbabwe havabvumiri kuti munhukadzi uratidze zvaunonzwa kuti nini ndinofarira zvakati, mutemo uripo kuti haubvumirwe. So ndakazenge ndichingoendawo kumapuresha gutsu wekutiwo ndizorodze pfungwa dzangu ndisangane nevamwe vanenge vachitakudzana navo uchitaurawo nhuna dzako. Aiwa, ndikasanganawo nevanonge vane nhuna dzakafanana nedzangu, asi tichitaro mukudaro ipapo zvakare mumhuri futi vakangotanga vakuongorora kuti amai ava mafambiro avo havasi kunyatsomira zvakanaka, ndokubva vaita sei vati vazviziya. Ini ndobva ndakutya futi zvakare kuti maiwe ndakuzoongororwa kaonu kangu kaya kuti vanenge vachingonyumwa, vanenge vachingoona kuti munhu maitiro ake. Ndokubva ndazodanana futi nemumwe murume akazowechifo handi akabva azondipa chirwere icho chakai chemazuva anachonzi HIV. Saka ndiri kushungurudzika kuti mararamiro kana iyo mafambiro acho unongochungowewe hausi munhu akasununguka, nekuti mukodzero dzako chaichizvo munyika yekwedu utaure zvauri, usununguko hatina. Ende wadaro nechirwere ichocho vanhu vanenge vakakuziva, vanhu vanenge vakutarisira pasi. Ende zvinezvi kutonge mumhuri mangu zvakandiremera, vakaremerwa neni, handina kutambirika zvakanaka mumhuri, asi kungoti zvino ndaingoti ndeita sei. Saka ndodambudziko ratinaro kuti ufare pamwe dai ndakanga ndichiitawo zvandaidawo nemwoyo wangu kuti ndokadadai pamwe ndakasingasangana nematambudziko e. So ndio matambudziko ariko ekuti nyika yekwedu haibvumire kuti tinge tichitsvagawo kutiwo mudzimai unotsvagawo mudzimai wako. Saka ndizvo zvinhu zviri kundiremerawo nemishonga yedu yekuti uchizotora mishonga yachonawo uiwane mishonga yacho yakakwana. Ine mishonga yacho yatakapiwa takarwara nemakumbo, izvozvi nditori nedambudziko remakumbo anotorwadza nemapirisi achiwai. Saka ndoyo nhunha dzangu dzandinadzo kuti nyika yekwedu dai yatitoto mahuman rights wokuti tiitewo zvakanaka, tidanane nevanhu vatinodananawo navo, havabvumi tounosungwa zvinotoitawo sei, unogara magariro akadii.
Pamakabuda muchitaura kuti izvoi zvekuti ndinge ndiri mukuroorwa ndichigara nemunhurume, vakazvitambira sei vemadzisangano emadzimai uye nevemhuri, vakazvitambira sei?
kumadzisangano edzi anomirira madzimai toku ndokwataidzidziswa kodzero dzedu kuti unokodzero ikurarama zvaunoda kunzwa zvaunonzwa mumiri makuti ini ndinoda zvakadai asi kana kukumuro kuko ndiko kwakatooma ndokwakazoita futi kuti majinda vakunge vakunyongwa kuti unonuya kamafambiro ake wakunopinda futi mune imwe relationship futi zvakusvika mukutambudzika kudai
asi vakakutsigirai here ko vana vanozviziva here kuti ndomamiriro akaita zvinhu mumuri menyu
vana vaka ndakatomira kuti ndifaudze kuti nini ndane chirwere ende kuti uvaudze futi vana kuti ndomamiriro andakaita panyaya yangu ini ndoda zvakati zvakangorema maringe nemumhuri bedu zvakangorema zvinorema kukauti yekwedu nenyika yekwedu zvinonyetsa kuti ungabude zvakadaro
saka ivo vemasangano akazvimirira ega vari kukubatsirai here kuti muwane kurapwa muwane mishonga iyoyo yeHIV iyoyo yeAIDS vari kukubatsirai here kuti muwane zvakadaro
kutibatsira kwacho havakwanisi kutibatsira kuti vanongotaura kuti mabatsiro ekuti endai muno endai kwakati kuzvipatara zvakati zvino munonyoresa mupihwe mushonga zvirizvo zvatakaita tikapihwa mushonga but mishonga yacho zvinotori inotonetsa imwe mishonga yacho inenge yakatoexpire imwe mishonga yacho inenge ichitokurwadza zvokutoti kuti uzoichinjwa futi panototora nguva chataibatsirika ndechokuti vanenge vachitidzidzisa nokutidzora pfungwa kuti aiwa muri vanhu munorarama muri vanhu muri vanhu kodzero dzenyu dzakadai musatyorerwe kodzero dzenyu ndo mabatsiro avaitiitawo nokuti havana zvavanogona futi zvakanyanya kuenda kutiita nemitemo yekwedu mamiri ekuti hava mitemo yekwedu nyika yekwedu haisi kuremekedza ekutinikini mahuman rights haitoremekedzi madzimai kuhaitoremekedzi zvayo kana
rambai makabata makadaro tichaenderera mberi nehurukuro yedu Sandekile, I've been talking to our guest here, Miss Maidei Ndlovu, who is also a parent. She has been in four marriages so far, but she is bisexual. She was married to men, but it came out that she has got feelings for women, and it didn't augur well with the government of Zimbabwe since they don't recognize gay people. And her family itself also rejected her because they don't understand this phenomenon. And in her fourth marriage, she actually contracted HIV. So she's under medication as it is. So those are some of the problems that she was just highlighting, that life is really very tough for people with HIV, for people that have come out of the closet and said they are bisexual.
Yes, but she says that now, is she going out? Is she staying with another woman or a man?
She's in a relationship with a woman, but it's under the radar. She cannot come out and have that kind of relationship, even to her family. She cannot even tell them that she is in this relationship.
Ngokuthi uphila singathi lobulili obubili abanye bathi butabani wayithandana ke labesilisa baba bathathu kodwa akusaphumelelanga umendo wakhe njalo kathesi ulalabo ke abangibo ke esaba ukuthi abayikuzwisisi lokho ukuthi kathi ngumuntu mhlobo bani oyaba labantu oyahlala lowesifazane athi ulemizwa angathandana lowesifazane ngapha ehlezi lowesilisa kodwa siyakubona phela kuyenzakala kwezinye izigaba zelizwe lakwezinye indawo ukuthi abantu bayathandana bengabesilisa bodwa kumbe bangabesifazana bodwa. Kodwa-ke eleZimbabwe hhayi kukhanya alikakulungeli lokhu PJ, ngakho ngikho-ke mhlawumbe elobunzima obungaka. Hhayi-ke singaqhubeka laye ngisadinga omnye umhlonitshwa olandelayo nxa elokhu ekhona ecime.
Yeah. My day kana tichingori nawo wekuti tinge tichikurukura. Saka imi muri kuita basa rei iko zvino izvi kuti muwane kuzviriritira?
Iye zvino ndinoshanda.
Munoona saka iko zvino izvi upenyu hwenyu hwakamira sei pakuti pamakabuda ipapo makugara upenyu hwekugara makawanda musingatauriri vanhu vakawanda kuti ndozvamuri?
Ya, ndizvo zvandiri. Hautombotauri, hautofari, hautotombofari kuti ende ucharamba futi uchaenda kunyange kuzvirongwa zvacho izvozvo. Hauchaendi, wakungozvigarirawo pamba ipapo, wakaenda kumabasa ukadzokawo. Hauna kusununguka even mucommunity chaimo, hausununguki.
Kuti kana dai iko zvino izvi zvakuine COVID-19 kudai, muri kurarama sei? Upenyu hwacho hwakaoma zvakadini huchiwedzerwa ne-COVID-19?
Zvakatooma ne-COVID iyoyo, notinyange mishonga yacho kuti unoitora mishonga yacho. Mastations mazhinji vakavhara makliniki mazhinji, saka wanotofamba futi kutobva iwo kwaunogara kundotonotorera samwe mapiritsi acho, ende ikoko unenge uchitori nekiu yemishonga kuti uwane mishonga yacho. Pamunoenda wozonzi dzokai mangwana, unoti vanhu vanenge vane nhamba yevanhu vanenge vatorwa yainenge yakwana. Saka zvakatooma, ende mishonga yacho imwe inenge yakatoexpire.
Saka makakwanisa here kuti munge muchipindawo muzvirongwa zveCOVID-19 kuti munge muchibayiwa majekiseni?
Aya, takabayiwa majekiseni but urongo hwokunzi zvakanyanya munyika yekwedu yeZimbabwe hakuna kunzi unowana cheCOVID chaungapiwi chekuti unopiwa kana kudya kana kuti kudii. Zvinhu zvakatongooma, kwakatongooma. Saka ndozvokutongozviti unongoshungozviraramirawo unge unobayiwa majekiseni achiwa takadai.
Makakwanisa henyu kubayiwa majekiseni? Munoona zvakakosha here kuti vanhu vange vachibayiwa majekiseni? Mungakurudzira vamwe here?
Ndinokurudzira vanhu zvakanyanya, kunyanya fange ivo vanenge vane chirwere chinenge chedu ichocho. Vanhu vese vasingatingati zviri siri chirwere chedu ichocho, munhu wese ane kodzero yekudzivirirwa. Onozvidzivirirawo kuti kana zvichinge zvichiuyawo, asi zvinogona kuuya zvisina simba rakanyanya. Asi kudzivirira kwakakosha, munhu wese ane kodzero kuti anofanira kunge achibayiwa, zvinobatsira zvakanyanya.
Apo vanhu pavanobayiwa majekiseni vanobvunzwa mibvunzwa yakawanda wanda here, kana kuti unongosvikawo kana wangova mumutsara wekuti ubayiwe jekiseni unongobayiwa jekiseni?
Vanobvunza kuti une maallergies here. Wotaura ivo ndo vanenge vachiziva. Sakana wakutobayiwa, asi handione kuti pane zvinganyanya kunetsa ipapo ukataura zvaunenge uri then wokubaya. But injure kungori chete rokudzivirira, saka harine zvizhinji zvakawandisa. Asi kana uri maallergies akawandisa, unofanira kunge uchivazivisa zvauri kuti ndine maallergies akati akati akati, handiwirirai nejekiseni rakati rakati rakati. So that ivo vagonge vachiziva, havakumanikidze. Asi iwo unokuda kuti upenyu unofanira kunge uchiita se uchizvimiririrawo. So unofanira kubudawo pachena kuti niniwo zvakati zvakati handiwirane nazvo, so that ivo vaito vati vakajekerwa nechinhu chavanenge vachiita pauri.
Saka vamwe vanoti panoita dambudziko rekuti unoita maside effects uchinge wabayiwa. Imimi makasanganawo here nedambudziko rakadaro?
Ini ndakangoita like zvakangofanira kutiwo kana mwana abayiwa zvezvika anenge achitochemawo neside racho kuti kana iwo mukuru ukabayiwa chaiwo warwara wabaiwa unotorwadziwa ini ndakangonzwa a pain yekuti apa babaiwa then the next day ndakangonzwa babaiwa pachitanga heavy pachingorema asi from there handina kuzowana dambudziko.
Saka munokurudzira vanhu vese kuti dai vange vanobayiwa because pane vamwe vari kutotyira kure kuti hanzi pane vamwe vakatourayiwa nejekiseni iroro.
Izvi handina kuzvinzwa asi ndikuona inini handina kufa. Ende vemumba vemumhuri womamba vemumbawowo nini mai vangu vakurawo nini vangu vakurawo vane mashugawo vakatonobayiwawo asi hapana dambudziko.
Saka madzimai vanenge vachizvishandira vari abusive relationships waya mama muchataura kurudziro iya mungavapa kuti vange vachitsungirira kana kuti vabude munhu ngirini mutsekwende dzavari vange vachingozviriritira because vazhinji vacho vari mumhuri dzakadaro havana kana chekuti vanozvishandira havana kana mari yavanowana yekuti yekuti vazviriritire. Saka imimi makakwanisa kubuda mumamarriages imomo mukanozvigarira mega izvinezvi muri kushanda kurudziro yamungapa kune yavo vari mumarelationships ari abusive pari zvino.
Ini ndinoti zvino vanenge vari mabhisi zvakadaro ndokuti dai vatsvaga zvokuita ende sandonyaya kutanishokuti dai nyika yekwedu ichionawo mamawelfares evanhu vakadaro izvi zvinhu zvakadaro kana kuti vanenge vasina vanoshayiwa vaivai vawanike vachipihwawo zvinhu zvokuti vawane vararame nekuti chokwadi zvinhu zvakatongooma vanhu havana kana chinhu havana ukasatozivikana nehama yako kuti uzviitiri its like sanga ipapo pandanga ndiri mabusiness relationships iwawa hapana akandibvisira mari asi unenge uchingoshingirira uchiti pamwe ndikati zvinoti oona maiwe zvanetsa wosvaga woita futi zvimwe zvingodaro wonotozobhera ndigare wogara futi nevabereki vacho mutoro wacho unenge uchingova uri pamba pevabereki ndopatinenge tiri mazvona ndopanenge uriwo uchibudawo uchingoenda kumabasa uchidzokawo. Saka ndizvokuti kana vachinge vane maberekiwo kana vokugara navo kana kuti vawanawo kwaita inonzi social welfare inofanira kubatsira vanhu vanotambudzika munyika yekwedu hakuna zvachose kuti ungawane kuti apa vanobatsira vanhu nezvakati zvakafanira nguva iyoyo necovid vati vanhu vaifanira kunge vachipihwawo zvinhu zvokuti ubatsiriko chingwa asi mangovharirwa dhoo mumba imomo mavharirwa dhoo imomo hakuna kuti unowana chingwa hakuna hapana pokufamba. Saka zvinhu zvakatongooma zvinhu zvakatongooma kuti munhu anenge angoti ndakufiramo ende anotofiramo zvichokwadi kana pasina chokuti anenge achidye anenge achiraramisa sei anotofiramo.
Vakawanda vakadaro rambai makabata muri ipapo parunhare maindlovu. Standekile, my day was just explaining the plight her plight under living under COVID-19 conditions. I asked her if she has been vaccinated, and she says yes, she has been vaccinated, and she sees the goodness of being vaccinated because at least if you become contracted with the coronavirus, you can be able to survive besides her condition and her other family members' conditions. She was saying she has got other members of her family who are diabetic. She herself is HIV positive, so she takes a medication, and it doesn't even have any contra effects because of her taking the therapy, the HIV therapy, and the vaccination, the COVID-19 vaccination. So that's what she was basically explaining about.
Omunye umshoni cha wethu ke kwasazana ke my day Ndlovu yena ke othi uphila lobutabane ke westshela ke lapho ngoshupha abhekana lalo kukanti kunjalo nje uvele uphila lo negcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane we-AIDS besitshela ke zonke ingxaki abhekane lazo. Yes, lokhu sikhangele lokhu-ke ingxaki ezibhekane labesifazane siyananzelela kathesi ukuthi kuningi okwenzakalayo nge-COVID-19 kanye lohlupho lokutholakala kwamanzi. Njalo lapha ecingweni silo councillor Sinikiwe Mutanda yena umgcini sihlalo obona ngeziphathelane lempila kahle ke singathi chairperson we health committee ku council yako Bulawayo ukuthi asichazele ukuthi uqhubeka kanjani ngomkhuhlane we COVID-19 laba kwenzayo. Siyakwamukela kuhlelo council.
Ngiyabonga Sintani balaleli.
Yebo ke ungasitshela ukuthi kathesi kahle kahle i-committee yakho kuyini ekwenzayo ngomkhuhlane we-COVID-19 ngegcikwane le-COVID-19 kuyini elikubonayo, kuyini i-council ekwenzayo?
Okay, ngiyabonga. Okokuqala engithanda ukukutsho yikuthi njengeBulawayo City Council ku-health department silokhe siqhubeka sinanzelela and sihlonipha amalungelo abantu ukuthi kumele bathole ukujova bendaba yomkhuhlane we-COVID-19. But engithanda ukuthi ngikube nesobala yikuthi angithi siyazi ukuthi ukuhlaba lokhu ayisikho ukuthi i-force matter, i-voluntary, indlela wena oyabe ufuna usizwa ngayo. So engingakutsho yikuthi inani labantu abahlabileyo kakhulu i-second jab alilingani nelabantu abahlabe i-first jab. Abahlabileyo kokuqala ibinani lakhona belingani le-second jab. And also since sokuqalisile ngasese ukuthi kuhlabe from ebantwaneni abale-16 years kusiya phezulu esizakwanisa ukuthi sibalande ezikolo. Yes, kusiya phezulu esaqalisa ukuthi sibalande ezikolo ukwenzela ukuthi labo bebengabantwana abavikelekileyo ngoba ngithi sivelela kuma-families achiyeneyo. So sikhangelela ukuthi kuzaba ne-program ezalanda abantwana ezikolweni iviki yona le esiyivulayo uma iqala. And also we have i-program yokuhlatshwa kwezinja ezabibhoda na ngingathi ngezigaba ngezigaba ebaloku ithina achiyeneyo. Kuyona le i-program sizabe sinabantu futhi abahamba esikhathi sabe si-mobile ekuhlaleni futhi indeshini yethu yona le eye-COVID. Sinanzelela ukuthi kunabantu abaphila ngokukhubazeka, kunabantu abadala esihlala nabo ezigabeni abanganelisiyo ukuthi behambe umaha omude ukuthi beyehlala kumanje ema-clinics, ma-local clinics ethu. So njengoBulawayo sikhathele sikulandelelele khona lokho sabe sithi sihle sikhaye iinyoni ezimbili yelibeti i-one flat iyahlaba izinda and okha nokuthi sihlabe abantu abayehluleka ukuthi befinyelele kuma-clinics akhatshana. Ngingathi njengoBulawayo yiya i-program esilayo okwakhathesi ukuthi silande abantu duze nalapho abahlala khona ukwenzela ukuthi banelisa ukuthi behlabe bevike nomkhuhlane wona lo owe-COVID-19. Manje engingakutsho futhi is also ukuthi it's not ukuthi uma usuhlatshiwe injection leyo awusawu nomkhuhlane wona lo. Lo mkhuhlane uyakwanisa ukuwuvula even ukuthi uhlabile. But it doesn't necessarily mean ukuthi uvikelekile. Usuza uyabathi uyabe ungasela mandla amaningi bemakhawuba kuthona ungahlabanga. That's like BCG lokuvikela umkhuhlane wenake yakomyezolo. So yikho engingakutsho njengamafithane ukuthi lokukhuthazwa futhi ukuthi abantu behambe bayehlaba ezigabeni zonke eziyane zikhona uBulawayo jikelele.
Yebo ke siyabonga ke umbiko oqatheke kangako. Are you able to again briefly summarize in English okukhulumile kulaba bengezwayo ilimi lesiNdebele?
Okay, thank you so much. Actually, I was saying eBulawayo City Council, we have noticed that the number of people we have done their second jab is no longer the same as the first jab. The first jab was the number was a little bit higher compared to the second jab. But as now your city council, we have a program that we're having which will be looking after especially the elderly and the disabled people. We're having again a program which for dog vaccination. So we're also doing it in comparison with the COVID-19. So we are encouraging the adjust for COVID-19. So going, moving around like the shops, these police stations, things like that, those areas. Because we have noticed, we have realized that most of the clinics, they are distant from other areas in the community.
Yes, thank you so much. And you realize that Bulawayo City Council seems to have a problem of water. What's going on now with this COVID-19? How are people able to maintain the health standards that are required under the situation?
Okay, as Bulawayo City Council, I'm sorry, I'll speak on behalf. It's not my community, but as a councillor, we are facing a challenge in Ndlovu. We had a problem with Zesa. There was a little bit of a challenge with Zesa. So, which is making it difficult for Blau and Physical to pump water from Nyama and Shofu. So, that is the only problem which we are facing. Yes, Bulawayo, we still have enough water to feed Bulawayo residents. But the problem is because of Zesa, there was effect of the other cables, our Zesa. So, that is the challenge which we are having. So, we have introduced a 74-hour shedding in each and every setback, with different, maybe I can say, timetables.
We
promise as a city that if ever everything is being asked with this, we are going to have water as required as a resident. But also, we have our boreholes, we have our water points, we have and also the water bowser. What we have seen over to, as a city during this COVID-19, we need to have still water for the community. So we'll try by all means as a city to supply each and every resident with still water. Especially those areas which don't have the borehole waters and water points, we'll definitely supply with the water bowser. And also, if we have some gatherings like the funerals, the birthday parties and whatsoever, you have to contact your area councillor so that you being supplied with sea water, the water bowser from your city council. We don't charge anything. We'll definitely deliver the water to your doorstep.
Right. Thank you very much. Do stay on the line. We'll come back to you to update us on how women are coping during this COVID-19 concerning the water and other issues. Thank you. PJ.
Apo sithandekile anga ari kutaura na councillor Sinikiwe Mutanda weBulawayo City Council anova vanovaivo vari mucommittee inoona nezveutano, health committee muBulawayo City Council. Vatanga vachitaura ivo nezvekubayiwa kwevanhu majekiseni ekuzvidzivirira kucoronavirus. Vakati izvozvi vanotoone zvirongwa zvakati kuti zvekukurudzira vanhu madzimai nevana nevemhuri kuti vaende vanobayiwa majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19. Chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru. Vanhu vakawanda vari kuenda kumakiriniki kunobayiwa. Vakataurawo zvekare nechirongwa chatangwa manje manje chemubatanidzwa wehurumende webazi rezveutano vakabatana neBulawayo City Council, apo vari kutanga kuenda muzvikoro zvakatsaukana munyika kuti vange vachinobaya vana majekiseni vanobvira pamakore egumi nematanhatu, ma16-year-olds, zvichienda kumberi vachivabaya majekiseni iwaya. Zvakaonekwa nesangano rezveutano pasi rose reWorld Health Organization kuti vana vanokwanisawo kunge vachibayiwa. Mucharangarira kuti pakatanga chirongwa chekubayiwa vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19, kwakatanga kubayiwa vanhu vakuru vakura vanova vane makore ekuberekwa anodarika makumi matanhatu nemashanu 65 zvichienda mberi. Ndobva muchikamu chakazotevera chakazoitawo kuti vari pasi pemakore iwaya kusvika kuma40, kuma20, kuma30 vange vachibayiwawo nhomba idzi dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Saka iko zvino izvi hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vanhu vane vana vane ma 16 years ekuberekwa. Vataurawo zvekare nedambudziko rakatarisana neguta reBulawayo remvura. Vakatizvo zvange zvambonyanya mazuva aperayo nemhaka yekuti panga pachiita mapower outages, magetsi anga achienda. Saka kupomba mvura kumatangi ekunyamendlovu kwanga kwakunetsa, asi zviri kugadzirika zvichienda nekuenda nenguva. Asi vakatorawo matanhu seCity of Bulawayo kuti vange vachipa cherera vanhu maboholes munzvimbo dzakasaukana mumisha inogara vazhinji, uyewo vachisupplya mawater bowsers vachitakura nematanga kuendesera vanhu mvura kuitira kuti vawane kuchengetedza utano hwavo, vachigeza maoko zvinodiwa zvese pasi peWHO pamwe chete nezvimirayiro nemitemo yakatarwa nehurumende yekuchengetedza kuti vanhu vasatapurirane chirwere ichi cheCOVID-19. Vatiwo zvekare chimwe chinhu chandaongorora chandanyatsonzwisisa ndechekuti vatiwo kana muchinge maita makungano kana gungano, ringava remuchato, ringava rebirthday, ringava rekufirwa parufu, munawo mukana wekuti munge muchizivisa council yeguta reBulawayo kuti kuno taita nhamo, saka tichaita gungano, saka tingawane here mvura, vanokwanisa kunge vachikubatsirai nemvura nezvimwe zvakadaro.
Yebo ke PJ, ucingo lwakhe lungani luyamhlupha, sizacela ukuthi akhuluma wakhe nje awokugcina singayi kumhlonishwa wethu unkosazana Maite, angithi ukhona ecingweni.
Yeah, chiva chingoripo yeni.
Yeah, kuraithi, wothi siqedise no councillor Mthandi. Yebo ke sesibuya njalo kuwe councillor, insukwini sake sakhuluma lawe kulona lolu hlelo sithi ngalesi sikhathi seCOVID-19 abesifazana abantu ezindlini abahlalisani kuhle, lungabe solungcono yini lolu hlupho kumbe lokhe luqhubekela phambili abaluletha kini njengamakhansela?
Okay, yeah, ngiyabona. Iqiniso elikhona ukuthi when we talk of GBV, ukuhlukumezeka maybe ngathi kwabesifazane ezindlini kumkuhlalisana kwabantu ezindlini, ibangabo ngikhuluma nje ngike ngaba namakhesi ngingathiviki yonake from Monday to Lamtane to withdraw amakhesi ali kuba kuhlungu ngoba abantu abayenza njalo ngabantu besilisa behlukumeza umuntu osazana, umuntu akuthandileyo, akusathi ngofa abantu abathandileyo philile white wedding bafakana amaring. And if you listen to i-interviews bamayo yizinto ezingakwaniseka ukuthi zisolveke, and esikhathini esiningi umama oyabe engakwanisi ukuthi azisebenzele ayebesedephenda ngobaba. So isimo sakhona asikho mnandi kangako, kube sokusika kathesi le ndaba yokuthi labo omama kathesi bakhona sebefanekisa ukuthi bazimele. Last week siye saba nekhesi ekabo babazi abachayiweyo ngomama ezindlini, but ayisikho phela ukuthi omama ngene ngabanekisi ukuthi balise hlonipho yona njenekazikhona. But ukukhuluma iqiniso yokuthi if sikunanzelela sikukhangela omama bayahlukumezeka, omama nakhathesi sesikhangela ngendaba zona lezi zamanzi, ngike ngakhuluma ngokuthi amanzi lawakho ngikhuluma nje lapho engikhona amanzi kakula, amagesi kakula, umuntu osegijima kathesi ngomama uyachaya, omama bayarethwa egangeni lapha badinga inkune kuba nama-elimerages, ungakhangela nje phakathi kwesigaba abantwana sebezithwele izitho sezikhanya ezenzakale during i-COVID time kuma-lockdown banenge kakhulu. So ukuhlukumezeka ezindlini especially when it comes to a girl child nomuntu wesifazane lokhe zisiya phambili, and kuba buhlungu ngoba abana ezinye indlela abangazincedisa ngazo ukuthi bazithuthukise aziphilele and special girl child okukhangele ukuthi abe sesikole but wathese usezithwele usesiba nokunye umthwalo okuthi awukhangelelayo yokunye umthwalo ebazalini bakhe.
Yebo ke, ungabachiyela liphi abesifazane umsuzo owodwa nje?
Okay, maybe engingakutsho especially kumuntu owesifazane ukuthi kumele sibe wazi amalungelo ethu, kumele sibe ngabomama abasukumela phezulu, kumele umuntu abe ngumama okwanisa ukuthi azisebenzele, akwanisa ukuyenza imisebenzi yezandla. We don't have to depend labantu abakubobaba, abantu abangobobaba. And it's matter of ukuthi if you are being abused, you need to go and make a report. And then we need to stop this thing. Ukuthi if we go and report, we go again and we throw amakisuzethe for this camp. We cannot go on doing like this. We need to stand up and fight for our rights. We need to stand up and swear as women. We need to make our voices be heard. And the women are the tell you, we see a person that can't even to the fear. We say, women, so as women, we need to rise and we need to work. We need to do our businesses. We need to do our businesses so that we take care of our families and we don't depend on what we want.
Yebo ke, siyabonga ke lapho. Sibonge ukhansela Sinikiwe Mutanda weNtumbane, yena ungumgcini sihlalo wekomiti yebona ngesiphathelane nezimpila kahle ukhanseli yakoBulawayo.
Apa maminitsi mashomanana iwaya asara chiregai ndidaidze maimai dei Ndlovu kuti vataurewo mashoko avo ekupedzisira ekukurudzira madzimai vanosanganawo nedambudziko irori rekuti vanenge vachishungurudzwa mudzimba asi vongotsungirira kuti zvinondodini. Shoko ramungavasiyira Mai Ndlovu?
Shoko randingasiyire madzimai vanenge vachisanganawo nekaita ikoko, hazvidi kuti urambe wakagara pamba. Buda uende kuma pressure groups, unoendawo kumadzimai kunotaurwawo, unodzidziswa. Nokuti kana wakagara uchirwadziswa kudaro, wakagara mumba, ndo paunofunga pfungwa dzakanyanya kuipisa ipapo. So naizvozvo kukwanisa kuti ubude uende kumagroups emadzimai kwamunodzidziswa kodzero dzenyu, kwamunodzidziswa kuti mugone kuzvichengeta nokuchengeta vana. Nokuti kazhinji kana uchinge uchishungurudzwa mashungurudziro akadaro usina kwokuenda kwokunotaura, nhamo iyoyo inopedzisira futi ichinyura muvana, inobata vana. Nokuti vana hauchakwanisa kuvachengeta, vanenge wakuti kurwadziswa kwauri kuitwa kwekwe wakupedzera shungu kuvana, ofuchi vana vanenge vasina chavakatadza. Zviri zvinhu zvakandibatsirawo izvozvo, kuti izvona zvakandiita kuti ini ndidowo vana vangu, ndigone kutarisawo vana vangu, ndivape upenyu hwakanaka. Though ndiri mumabhisinesi relationship, asi ndakakwanisa kuti ndikwanisa kunge ndichidzidziswa kunzi aiwa unodowo vana, zvinodai vana vane kodzero dzavo vanodai. So its like madzimai tisarambe takangogarawo tsvaga kwokunotaurira ikoko kumagrupu ikwekwe kumadzimai ikoko ndo kwakatendeka chako kwokunotaura kuti aini dambudziko rangu rakati. Nokuti ukangotaura uchirumwemwe munhu haangakunzwisise, haambozviita. But kune masangano iwayo atiri kukurudzira kuti nyaya nyika yedu yeZimbabwe yakurudzirawo misangano yemadzimai iyoyo, vakurudzirwa vapiwawo kana maresources ekutiwo kana mumwe madzimai achinga aita dambudziko aendawo kwavari. Hongu vanenge vane chido chokubatsira, but pane pavanogumira vazokwanisa kuenda mberi nokuda kwokuti vanenge vasina kana homwe, vasina mari. Saka hurumende yekwedu ngaipewo mari magrupu emadzimai, madzimai agone kuzvimirira. Fanika vai vanenge vasina chokuita.
Show would like to say thank you to our guest, Councillor Sinikiwe Mutanda of the Health Committee at the Bulawayo City Council, and also Ellen Shiriyetenga, the Election Officer Deputy at the MDC Alliance.
Tinotenda zvikuru. Ini ndini Praxedes Jeremiah.
Nami uSithandekile Mhlanga, sithi sidibaneni njalo ngolwesine oluzayo.